umwe mu rwiri wekwa 0 uye ari mugari wemuguta regweru zvareno ziportate vanoti kanzuro yavo haikwanisi kupa vagari mvura yakachena rinova dambudziko guru panguva ino.
Ndinokurudzira zvakanyanya kuti vatungamiriri vedu vemadhorobha namatunhu vawane nzira dzokuendesa mvura kuvanhu munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana. Zvinobetseredza zvakanyanya pakuchengetedza utsanana hurihwo huri kudiwa kuti utachiona uyu hwecoronavhairasi husapararira pakati pevanhu.
Mumwe mugari wemubulawayo muzvare nozipomoyo vanoti dambudziko remuguta mavo riri kuwedzerwa nekuti madhamu haanawo mvura yakakwana, vachiti hurumende inofanirwa kupindira vanhu vasati vapera rumwe rumwe.
Tine mawota rationing eri kubva pacouncil. Council yataura kuti mvura madhemu haina mvura toziva, saka this is now issue yekuti government iwone medium to long term solution kuti whether ikorona nhasi o mangwani cholera toziva kuti nyaze hygiene through mvura government has made an effort.
Vaprecious Shumba vanoshanda nesangano reHarare Residents Trust vanoti muHarare sekune mamwe maguta nemadhorobha ari munyika vagari vakawanda vawane mvura yakachena yakakwana. Vanotiwo veruzhinji havakwanisi kutenga mishonga yekugeza maoko inonzi sanitizer muchirungu, nekudaro vanhu vakawanda vanogona kuve panjodzi yekubatwa nechirwere checoronavirus.
Zvicharemera vazhinji nekuti vanenge vasina mvura yacho.
Meya weguta regweru vajosaya Makombe vanovewo mukuru wesangano reurban council of association of zimbabwe UCAS vanobvuma kuti makanzuro akawanda munyika ane dambudziko guru rekutadza kupa vagari mvura yakakwana, uye vanoti izvo zvinogona kukanganisa pakudzivirira zvirwere. Vamakombe vanoti sezvo chirwere checoronavirus rine dambudziko repasi rose vanoimba kuti hurumende ichabatsira makanzuro kunyanya panyaya yemvura.
Kana tatadza kupa vanhu mvura yematoti tichage mabhauza kana tine nzira dzatingakwanisa nadzo kuti tipe vagari mvura kunyanyanyanya munzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vajulai moyo, asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Mutevedzeri wavamoyo amai Marian Chombo vakataurira Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura mumaguta nemumadhorobha nekupa makanzuro mari pasi pehomwe yekuendesa masimba kumatunhu. Vakambo vemutevedzeri wegurukota rezveutano vari nhengo yebato reZANUPF Dr Edwin Mguti vanoti hapasati pave neongororo inoratidza kuti kushayikwa kwemvura yakakwana mumaguta nemumadhorobha kungakanganisa zvakadii kurwisa kwechirwere checoronavirus, asi vanobvuma kuti mvura yakakosha zvikuru pakuchengetedza utsanana izvo zvinobatsira kurwisa zvirwere.
Marokoto kuti vaone zvavangaita kuti mvura ive inowanikwa nokukurumidza kuwana. Chirwere ichi kuyabva chaita chofanira kushandiswa semukana wokuti tivandudze kucheneswa kwemvura nekufambiswa kwemvura kuti iite mudzimba yakawanda yakakwana uye yakachena.
Munyori wezveutano mubato weNDC unotungamirwa naNelson Chamisa Dr Henry Madzorera vanoti dambudziko rekushayikwa kwemvura mumaguta nemadhorobha rinozivikanwa nezvaro zvikuru, asi makanzuro anofanirwa kuedza zvose zvaanogona kuwanisa vanhu mvura kunyanya panguva ino.
Toda kukurudzira madhorobha yedu number 1 kuti vakwanise kutiwanirawo mvura vachiisa mabhauza sezvatakaita muna 2008-2009 paya patakaita chirwere chekorera chakapambira madhorobha mazhinji.
Nyanzvi nyaya dzezveutano dzinokurudzira vanhu kuti vachengetedze utsanana nekushandisa masanitizer, kugeza maoko nemvura nesipo nguva nenguva, uye kusasangana makawanda panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kutapurirana utachiona hwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.